Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro ye na udzedu zanasi chishanu chivavu 12/2017. Vano vakawanda vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe dual citizenship. Masangano ari mukodo osangana mangwana muHarare achizeya urongwa hwavo wokuita mushandira pamwe musarudzo dzegoro rinouya. Chibvumirano chakaitwa naMai Joyce Mujuru navaMorgan Tsvangirai chekuronga waro wekushandira pamwe chokonzera mutauro mubato raMai Mujuru. Capes United yosangana neEl Zamalek yeku Egypt nasi muAlexandria mumakwikwi eAfrica Confederation Cup Group B. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa wehurumende wokuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti pasave nemutemo wedual citizenship. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pa masaisa ya noti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona.